Vacharo pamarindano vigwa magamba enyika pahiro eka apo panga pachirangarirwa magamba enyika nhasi vamunanga gwavati yave nguva yekutarisa upfumi hwenyika sezvo sarudzo dzakapfuura.
As I stand before you today, therefore, I see a nation of heroes, a nation of warriors, a nation of peacemakers.
Tsvakete July makasumuka mukataura zvine mutsungu. Makaradza pasi rose kuti tinokwanisa kunge tichitsvagara chigiro chemapato murunyararo tisina mhere mhere. Mamwe wemapato edu anokwikwidzwa aita kwikwidzwa navo vakatsvagawo rusvigiro rwavo pasina mhere mhere. Tichitarise mberi tichivaka nyika yedu murunyararo. Hatifani kunge tichitarisa zvinyika mupinyi zviri mumashure zvekuti tivamwe tichitarisa zvemakoti zvematare ichi achiripo ndichodai tavaka nyika yedu taenda mberi.
Rimwe gurukota rehurumende yava munangagwa vasupa mhandu wanzira vati chakakosha ndechekuti hurumende ione kuti vechidiki vaenda kumabasa uye maindastiri avhurwa zvavati ndirwo rugare rwakarwirwa nemagamba enyika muhondo yechimurenga.
Chakakosha kuti tipe vanhu mikana. Ikonomi haivakwe negovernment, ikonomi haivakwe namaminista, ikonomi haivakwe nemaMP, inovakwa nevanhu vanotsvaga mari, mabusinessmen. Ivavo vanofanira kupiwa mikana yakakodzera kuti vakwanise kuita mari dzavo. Vanofanira kuvhurirwa madhoo kuti vaite mari zvisina tsvete. Vanofanira kugadzirwa mitemo inokurudzira mabasa avo, inoita kuti vakure. Kukura kwamakambani ndokukura kweikonomi, ndokuvandudzwa kwamabasa, ndokugadzirwa kwemigwagwa, ndokugadzirwa kwetelecommunications. Saka ndomunga kuti zvakakosha hurumende ichingopinda itsva kuti igadzirise nyaya yemapolicies ekuencourage vanhu kuti vapinde mumabasa ekuita mari.
Chipangamazano chavamunangagwa vaChristopher Mutangwa avo vakakundwa musarudzo yemumiriri weNorton muparamende vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDC Alliance Vanelson Chamisa avo vari kukwikwidza zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kumatare vanofanira kusiyana nenyaya dzekumatare voya voshanda pamwe chete navo mukusimudzira upfumi hwenyika.
Zimbabwe ndeyedu chese. Vachamisa kana Makundwa muda kutonga sei nyika yamunenge musina majority kuparlament, asi munongoti musi wamasarudzwa mobva madizorova parliament todzokera kuti kumaelection. Hazvigoni, makaruza kuparlament, makaruza chibatanai nevamwe. Nzvimbo yenyu irimo muZimbabwe, chigaro chenyu chirimo, hapana pamunochaiwa batinokwana tese. Tobatana tomboisawo pfungwa dzekuti kurwira zvekutonga munyika handizvo zvine basa chete, asi kuti tivake ikonomi.
Imwe nyanzvi nenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati hapana chingafambe munyika munyaya dzeupfumi kana paine makakatanwa ezvematongerwo enyika.
Upfumi hwenyika hauvandudzwi nehurumende ine vanhu vari kuti mukati meZimbabwe vachiri kunyunyuta nenyaya yesarudzo. Saka hazvitibatsiri kuti isusu titi ngandihandei kumberi nenyaya yebudiriro tisati tagadzira nyaya yesarudzo, nekuti nyaya yesarudzo inyaya iri pakatikati kana kuti panhoso penyaya yekuti zvingafamba sei nyaya yebudiriro yenyika. Sarudzo dzinoitirwa kuti pange pachiwanika hurumende inodiwa nevanhu, hurumende inotsigirwa nevanhu, hurumende zvakare inotsigirwa nevari pasi rese. Kana tisina kuita izvozvo hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatingakwanisa kuenda kana tisati takwanisa kugadziriswa, nekuti sarudzo dzeZimbabwe dzakaitika ma2018 dzive dzakachenurwa. Saka nyaya yaiitwa navachamisa kukoti inyaya yakakosha zvikuru.
Nhasi kuHeroes Acre kwanga kuine vanhu vashoma zvichienzaniswa nezvinomboitika makore apfuura, asi kwanga kwakazariswa nemauto nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.